Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu Nyamavhuvhu 7, 2019, nguva dzava 7. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bhanga reCommercial Bank of Zimbabwe kana kuti CBZ ronetsekana kuwana mari yakakweretwa nevamwe vanhu zvikuru nhengo dzeZANU-PF idzo dziri kutadza kubhadhara zvikwereti. Hurumende inoti ichiri kuferefeta kuti vaitaidza mara ava vakapambwa nevanhu vasingazivikanwe makore mana apfuura vari kupi, uye inoti pari zvino hapana zvayati yawana. Hurumende yanyorerana chibvumirano neimwe kambani yekuAustralia kuitira kuti ibatsirwe mukutengesa marasha kunyika dzakaita seIndia neJapan. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bhanga guru mukukweretesa vanhu nemakambani munyika reCommercial Bank of Zimbabwe kana kuti CBZ rinonzi riri kunetsekana kuwana mari yarakakweretesa vamwe vanhu zvikuru nhengo dzeZANU-PF idzo dziri kutadza kubhadhara zvikwereti. Muna 2015 bhanga iri rakati raive rine mari yarakakweretesa vanhu nemakambani yaisvika mamiriyoni makumi manomwe nemasere emadhora iyo yakanga isiri kubhadharwa. Bhanga iri rakakweretesa makurukota aive muhurumende yava Robert Mugabe pamwe nenhengo dzedare reparamende.
Chiri kushungurudza vakawanda munyika inyaya yekuti vamwe vevanhu vasiri kubhadhara zvikwereti izvi vakakweretazve imwe mari inodarika bhiriyoni imwe chete kuReserve Bank of Zimbabwe. Mushure mekukundikana kubhadhara mari iyi, bhanga reReserve Bank of Zimbabwe rakazoti rave kutora zvikwereti izvi zvichireva kuti vanhu ava havana kubhadhara kana kobiri rimwe chete. Asi bhiriyoni yemadhora iyi iri kutarisirwa kubhadharwa nevanhu vose munyika kuburikidza nemitero yavanobhadhara kuhurumende. Vamwe vane mazita akanyorwa ava vari kuramba havo vachiti vari kuzorwa mafuta enguru yavasina kudya sezvo vachiti havana kumbokwereta kana kuti vakabhadhara zvikwereti. Nhengo yedare reparamende yakazvimirira vatemba muliswa vekuNorton vaudza Studio 7 kuti mari yavari kunzi vakakwereta yezviuru mazana matatu nemakumi mashanu itori shoma pane mari yavakakwereta kubhanga iri.
Itori kuma 2 million chaiko, ende imari yandakatora sechikwereti ndekambani yangu yefojenozi Salt Lakes yataipa mafetiraiza varimi. But we market side marketing, I want to go so bad, Mario. So I need the same crew company, major shareholder. One of the vendor I need. As you can tell, Marco Bank, you can talk about that. Pane security, I want to power to bank, Imba, Nels, I got one day my shares. Kukataza kubadara, wano tengeneza zo okupa. Nya edu ya kenda hiri mkoti, hiri mudari, ni kuchitakata ayo. Tabadara izu kubengu tuwa rikadu mari yao, katubenga ina kutikana. Saka inyaya hiri mberipe dare, and izu ndo zunaika mbusiness, business mzibagwe, aziku famba mushi. Kukwereka mari kubenga kusu kuba, in fact, story nani ndinofara kundinoni kwa somu muna nukwereka mari kubengi. Not anoba mari kubva kuhurumende.
Asi vanomirira bwera South mudare reparamende vaJoseph Chinotimba vati kunyange vakakwereta havana wavo kuzokwereta mari inosvika zviuru zana zvemadhora iri kutaurwa. VaChinotimba vati vakabhadhara chikwereti chavo uye vatumira Studio 7 tsamba kubva kuCBZ paWhatsApp ichitsanangura kuti vakabhadhara chikwereti chavo chose.
Andina kana chikwereti, of course. Ndakatora chikwereti 2010, which was 38,000. And I pay all. And that chikwereti andina kishungo chitora ngetema agriculture. Saka takatora ndikachibhadhara chese nematetro dzidza kuna nhasi wanawo matetro dzidza angu. Andina kana chikwereti chekubvunza CDZT yacho. Kana ndichikwanisa kuri kudoneta mari dzinokwanisa ma 30,000, 40,000. 10,000 ndozo gara nechikwereti.
Vanomirira Nyanga South mudare reparamende vari nhengo yeZANU PF uye vaimbova gurukota rezveumhizha vasupamandiwanzira varamba kuti vane chikwereti chinosvika zvuru mazana maviri kubhanga iri.
Mumazwi mashomanana ndingangoti it's fake. Musatambise nguva yenyu muchiteedza zviri ipapo nekuti hapana chokwadi chiri ipapo kunyanya takatarisana neni. But ndoziva vamwe vane mazita avo ipapo vakatoburitsawo mashoko ekuti haa ndezvemanga manga ndezvematsotsi ari kuda kungosvibisa mazita avanhu pasina mhaka.
Studio 7 haina kukwanisa kubata vakuru veCBZ kuti tinzwe kuti nyaya iyi iri kufamba sei sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Asi Gweta vatenda ibiti vatenda kuti kambani yavo yakapiwa basa rekutevera zvimwe zvikwereti izvi asi vakati havana kusununguka kutaura nezvenyaya iyi. Mangwana Studio 7 ichaedza kutaura nevamwe vakanyorwa mazita kuti tinzwe divi ravo. Hurumende inoti ichiri kuferefeta kuti vaitaidza mara avakapambwa nevanhu vasingazivikanwe makore mana apfuura vari kupi uye inoti pari zvino hapana zvayati yawana. Izvi zvinoitika apo mhuri yavadzamara iri kuparura nhasi itaidza mara trust unova mucherechedzo wezvinhu zvese zvavairwira. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Izvi zvataurwa negurukota rezvemukati menyika vaKain Matema muNational Assembly vachipindura mubvunzo kubva kunhengo dzebato rinopikisa reMDC.
Ndakambotaura tichiri kuenderera mberi nekuferefeta nyaya iyi saka hapana zvandingataura.
Mumiririri wekambuzuma muNational Assembly vaWillas Madzimure vange vakumbira vamatema kuti vazivise dare iri kuti vasvika papi nekutsvaga vadzamara avo vakapambwa mumusha weGlenview 7 muna 2015. Vadzamara avo vaive mutori wenhau vakasiya basa rekutora nhau vachiti vave kurwira kodzero dzevanhu. Kudzamara vaive mutungamiri wenyika panguva iyi vaRobert Mugabe vasiya basa. Vakaita mukuru wesangano reOccupy Africa Unity Square iro raive nevanhu vaiswera vakaungana muAfrica Unity Square vachiti vaMugabe vabve pachigaro sezvo vaityora kodzero dzevanhu. Musi wa9 kurume muna 2015 vadzamara vakapambwa nevanhu vasingazivikanwe uye kusvika nhasi havazivikanwe kuti vari kupi. Dare repamusoro-soro rakapa mutongo wekuti hurumende kuburikidza nemapurisa itsvage kuna vadzamara pamwe nekuzivisa mhuri yavo kuti vari kupi. Munin'ina wavadzamara vaParson Dzamara vaudza Studio 7 kuti mapurisa akataura navo kwemwedzi mitatu chete zvichitevera mutongo uyu uye kubvira ipapo mapurisa haasi kutaura navo. Vadzamara vati vakatomboedza kutaura nemapurisa gurukota rezvemukati menyika pamwe nemutungamiri wenyika kuti vagadzirise nyaya iyi asi hapana chakabuda. Nhasi mhuri yavadzamara iri kuparura itaidza mara trust rinova sangano richange richimirira zvese zvairwirwa navadzamara. VaParson Dzamara vati mukoma wavo aida kuti vanhu vagare vakasununguka murunyararo uye izvi ndizvo zvichange zvichimirirwa neitaidza mara trust. Zvichakadai sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekuchidzana nekutengeserana nedzimwe nyika vaKindness Paradza vazivisa kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatambira chikumbiro chekuti nhengo dzeparamende dzipiwe madiplomatic passports. Vati nekudaro nhengo dzese dzeparamende dzichatanga kupiwa magwaro aya zvisinei nekuti ndedzebato ripi. VaParadza vayambira kuti vachashandisa magwaro aya zvisina mwero vachatorerwa. Mune imwe nyaya nhengo dzeparamende the MDC, zaramba kuziya Bill the Maintenance of Peace and Order, zichiti dziroda kutanga zaona zvakashandurwa pabiri iri, mushure mekunge imwe komiti yeparamende yeParliamentary Legal Committee, yati biri iri rinotyora bumbiro remutemo yenyika, vange vakabata chinzvimbo chemutauri weNational Assembly, vaWilliam Mutomba, vabvuma kutambira chikumbiro chenhengo dzeMDC, uye gurukota rezvemukati menyika vaKain Matema, vachiti vachauya nebiri rinezvakashandurwa kana kuti maamendments pachirungu mudare mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Hurumende yanyorera nachibvumirano neimwe kambani yekuAustralia kuitira kuti ibatsirwe mukutengesa marasha kunyika dzakaita seIndia neJapan. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Vachitaura pakunyoreranwa kwechibvumirano ichi neVictoria Consultancy, gurukota rinoona nezvezvicherwa vaWiston Chitando, vati donzvo rehurumende nderekuti nyika iwanirwe kwokutengesera marasha kuIndia uye kuitira kuti iwane mari yekushandisa mukuchera marasha aya.
The agreement today entails Victoria Consulting performing a number of functions.
Chibvumirano chanhasi chinosanganisira Victoria Consulting ichitiitira zvinhu zvine chitsama. Chekutanga kuti tsvagira musika wekutengesera marasha kuIndia. Kana tadaro tine zvipinga izvo zviviri zvinova mari yekubudisa marasha nekuwedzera marasha atinochera.
Vashitando vati Zimbabwe inofungidzirwa kuti ine marasha anosvika mabhiriyoni makumi maviri nemashanu ematani, asi pagore kuri kucherwa matani ari pakati pemamiriyoni maviri nemamiriyoni matatu.
Tinofungidzira kuti tine marasha anosvika matani 25 biliyoni, asi parizvino pagore tinochera 2 kana 3 miriyoni tons pagore.
Vachitando vatiwo India ndiyo inotenga marasha akawanda pagore zvichienzaniswa nedzimwe nyika.
India ndiyo nyika inotenga marasha pasi rese. Gore rapera vakatenga matani anosvika mamiriyoni makumi mashanu nemaviri.
Vachitaura pamusangano mumweyo, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati Zimbabwe inofanirwa kutora mukana wekudyidzana wakanaka uripo pakati payo neIndia.
Ukama pakati pedu neIndia hwakanakisisa. Tine ukama na Prime Minister Modi hwakanaka. Munoona zvakare parizvino India ine ukama nenyika dzemuAfrica pasi peAfrica India Forum, umo India iri kudurura mari.
Studio 7 haina kukwanisa kuziva kuti kambani yeVictoria Consultancy yakamboshanda nenyika dzipi uye kuti vakuru vayo ndivanani. Asi vaimbova mutevedzeri wegurukota rezvezvicherwa muhurumende yemubatanidzwa vaGift Chimanikire vati havaoni kuti zvakanaka kuti Zimbabwe itsvake misika yekutengesera marasha kunze kwenyika ipo pari zvino kusiri kucherwa marasha anokwana munyika.
Maonero atiri takandodaira masvondo mashoma nana apfuura aya zvakaratidza kuti marasha ari kutoshota kuburuwayo kune thermal power station yayo. So already isisu maketi yedu ka iri kunida mo marasha dzanda ari available. So kuti titange kuexporta isati tasatisfya yatingati domestic requirement yedu, not a very wise thing at the moment.
Nyanzvi mune zveupfumi vaNyasha Muchitwa vatiwo havaoni zvakakosha kuti Zimbabwe itsvage kambani yekunze inotsvakira Zimbabwe misika yemarasha. Vamuchitwa vatiwo zviri nani kuti kushandiswe ukama hwagara huripo nedzimwe nyika. Dande mudande rebazi rezvezvicherwa rinoti Zimbabwe ine marasha akanaka uye ine nzvimbo makumi maviri nepfumbamwe dzine marasha. Makambani maviri chete munyika, Wange Colliery neMacomo Resources, ndiwo ari kunyanyochera marasha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuSpain asunga chikwata chevanhu changa chichiita basa rekupinza zvisiri pamutemo vanhu munyika iyi vachibva kuNicaragua. Vanhu ava vanga vachizomanikidzwa kuita mabasa ekuchengeta vakweguri. Mutungamiri wenyika ya America vaDonald Trump varikushanyira Dayton kuOhio vachitaura nevanhu vakapfurwa nemusi wesvondo. VaTrump vanonzi vatambirwa nevanhu vanga vachiratidzira. Mapurisa emuSouth Africa anonzi nhasi asunga zvarwa zvekune dzimwe nyika zvinodarika mazana mashanu uye kuvharisa zvitoro nemabhizimisi evabvakure muguta reJohannesburg. Izvi zvinotevera kupazwa kwezvitoro zvezvarwa zvekune dzimwe nyika nezuro manheru nezvarwa zvemuSouth Africa. Svondo rapera, mapurisa anonzi akarwisana nezvarwa zvekune dzimwe nyika muSouth Africa mushure mekunge mapurisa apinda muzvitoro zvevabva kure ava achitora nechisimba zvinhu zvaitengeswa nevanhu ava zvaaiti zvaigadzirwa zvine mazita ekunyepa. Sachigaro veAfrica African Diaspora Forum Dr. Fusimusi Sibanda vanoti sangano ravo richiri kuedza kuti ritaurirane nemapurisa nezvenyaya iyi. Vanotiwo kushungurudzwa kuri kuitwa zvezvarwa zvekune dzimwe nyika muSouth Africa kunoomesera zvarwa zveZimbabwe izvo zviri kutiza matambudziko ekumusha zvichinopindawo matambudziko ekusungwa nekuparadzirwa midziyo. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa emuSouth Africa panyaya iyi. Asi vachinyora padandemutande reTwitter, mutungamiri wedunhu reHauteng vaDavid Makura vazivisa kuti vavhara mukati meguta reJohannesburg uye zvarwa zvekunze zvinodarika mazana matanhatu zvisina magwaro zvatorwa nemapurisa uye zviri kubvunzurudzwa. Vatiwo pfuti dzakasiyana-siyana nemabara pamwe nezvigadzirwa zvisiri zvechokwadi zvawanikwa muzvivakwa zvakasiyana-siyana. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro naDr. Sibanda.
Nezuro manheru zvizvarwa zvemuno muSouth Africa zvakatandamisa zvizvarwa zvinobva kunze zvinova zvine mashopu mavanotengesa. Ndokutandamisa vanhu kubva nenguva dza5 manheru kusvika 8 mausiku muJoburg Inner City nekuUvel. Asi tataona chitika nhasi ndechekuti taona mapurisa achipinda muJohannesburg achivhara marodhi ese vanhu vasingatenderwi kupinda kunosvika kumashopu kwavo. Hatisati tanyatsoziva chaizvozvo kuti chataitika ndechipi nekuti patatidawo tinosvika ipapo hatina kutenderwa kuzvisvike. Asi tinonzwa kuti vapaza mashopu evanhu, vanhu vacho vasipo uye vanga vachitora vanhu vese une mapepa kana taona mapepa. Kana watorwa zvonzi uchanodzoka kupolice station taverifya kuti mapepa ako ndeechokwadi. Panga pane helicopter yanga ichingobhururuka pamusoro pemabhilding ipapo, vanhu vachidzingwa nemapurisa kuti vasasvedera chero vanga vakamira kunze.
Saka vanga vachibatwa ava zvizvarwa zvekunze kwenyika chete here kana kuti nezvemuSouth Africa vanga vachingosunga?
Zvizvarwa zvekunze kwenyika zvanga zvichibakwa kana uchinge une bepa chero iri asilam chero chichi unongotogwa. Zvonzi tichanoverifya kumberi. Ndo chinotinetsa ichocho nenyaya yekuti maitiro ezvinhu aitika nhasi unoyo anoratidza chaivo kuti hurumende kana chiri chokwadi, ndosaka tinoda kuti tinyatsoverifya chaizvo chii chaitika. Kana chiri chokwadi chaizvo kuti mashopu avanhu apazwa, varidzi vasipo, uyezve nekuti vanhu vanga vachinhongwa, zvinotoratidza kuti gavhumendi iyo chaiyo chaiyo ndiyo isingadi vanhu vekubva kunze. Nguva dzese idzi yanga ichihwanda kumashure kwavanhu kuti aiwa vanhu ndivo vari kuita sei macriminal activities, hapana xenophobia. Iyi ndiyo inenge ichinzi institutional xenophobia iri kutoratidzwa negovernment.
Munofunga kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe?
Zvizvarwa zveZimbabwe hatizivi nekuti nzvimbo iyoyo inogara vanhu vakawanda vanhu vemuZimbabwe varipo ipapo. Tingatoona kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvasungwawo nhasi zvanga zviri munzvimbo iyoyo.
Pavanhu vamamuchitaura kuti vatorwa nemapurisa nhasi, munofunga kuti vanhu vangani vasungwa?
Nhamba yatataona icho zvinotaridza kuti about 700 vanhu vanga vabakwa vasungwa nhasi.
Saka munotarisira kuenda kumapurisa riini kuti mukwanise kutaurawo navo?
Tatogadzirisa kuti tichava tine March musi wa21 August inenge ichiendesa memorandum kuna meya napremier nemapurisa nenyaya yekuti zvizvarwa zvinobva kunze kweSouth Africa hazvisi kubatwa nenzira yakanaka chose. Kubva gore rapera muna November zvizvarwa zvinobva kunze zvine mashoko zvaigara zvichitaura zvichiyerera nameya kuti aiwa taita dambudziko nekuti tiri kuvingwa pano zviri mumutemo tichitoregwa mari nembatya. Kana hurumende yemuSouth Africa isingadi kuti zvizvarwa zvekunze zvigare muSouth Africa ngaigare yangotaura zvakanaka pano kuti itaure kuti aiwa pane humbavha nemhosva dziri kuparwa. Tiri kunzwa nhasi uno kuti hanzi pawanikwa maak 47 mumashopu iwayaya. Chukuto tishamita nyo kuti atisa tabonzo wakuti pane mosha Zirugiti kwa nyo wa zoru pano kupura na kurugiti Katatiyo zambi nyo kuti mapurisa ndio wanga garachungo pura vano Atishandisa me live ammunition Saka nasi kutitindi wakuti pawani kwa puti Uye vano waridwe mashopo wa shipo Kini tiyo vunduka na kuti atisa kuti puti zanga saka razeri mwere Kana kuti iputi za wawia nazo kuti watuwa zoti wanano vakunze Warukuita zwa warukuita oraisho
Avo vanga varisachigaro ve African Diaspora Forum, Dr. Vusimusi Sibanda, varipatunari South Africa na Jonga Kandemiri we Studio 7. Vanhu vakawanda munyika vari kuchema chema zvikuru nedambudziko rekushaika kwemagetsi. Lloyd Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari weku hubos kwa mtari ya my patients montero vano mkamangwana ni vashida kugadzira vano wavochika fuchi kujikava sati vayenda kushikoro asipo vano muka vano wana magetsa asipo izo zinupa kuti watadze kubikira vana vavo amai montero vano uti nguwa jinji vana vavo kusanganisira viva vatani vavo variku enda kushikoro vatina kujika kumangwana ni kunopisa kwa kaita sibota kana sutu gadzike
shukuta mbuzika ninyo ye magetsi kubikira vana makuseni tishimuka kanane kwa shida kuinda vaji ya saka ninye huni futi huni zinenge zichidura saka pangoya tunomuka magetsi tunenge kusisina saka vana vano zinenge wasina kukisa mfaya kazia uye wanenge vaa kuenda wasina kujika utunuzwa kazia ndio matambudziko atirikusangana nawo
amai montero avo vanotengesa zvinhu pamusika muguta remutare vanoti kushaikwa kwemagetsi nguva zhinji kuri kuvhiringa zvinhu zvakawanda mukurarama kwavo
kushaikwa kwemagetsi kuri kutoti svota isu nekuti magetsi kuenda kwavo network inobva yaenda transmission hakuna tv hatichatoni matv tv dzinotombotivaraidza kuti tibvise mastress no stress dzacho hobvo dziri kutoti svota isu
Mumwe mwana waamai Montero ari kuita gore rechinomwe pane chimwe chikoro muno mamutare Chantel anoti ari kurwadzikana nekushaikwa kwemagetsi sezvo ari kumutadzisa kuita basa rezvidzidzo zvaanofanirwa kuitira kumba Chantel anoti vabereki vari kudhurirwa nemakenduru uye ari kuita madhora maviri ari matanhatu
Omai dzatinopiwa nematicha tiri kutadzira kudziita nenyaya yekuti magetsi anoendaenda anogona kuya pakati peusiku saka isu sevana chikoro tine disadvantage yekuti tinenge chida makendru end of which makendru achari kudhura vabereka havana mari isu tinenge chida kunyora homework saka sometimes tinokundikana kunyora homework yacho nenyaya yekuti tinenge chido makendros
matambudziko ari kutarisana naamai Montero matambudziko ari kutarisana neveruzhinji muZimbabwe apo magetsi anenge asipo kambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Supply Authority ZESA inoti yakatarisana nedambudziko rekushaya magetsi sezvo mvura yemudhamu Rekariba ya dzikira zvikuru mutauriri wezesa vafulad gwasira vanoti kudzika kwemvura mudhamu iri kuri kuvhiringa urongwa hwekuwanisa vanhu magetsi
urongwa hurikutaburitsa yatinotiya publicized load shedding schedule inotaura kuti kubva pakatanidza kuti mvura yekukariba yakanga yaderera zvakanyanya saka inotoisa load shedding tichichengetedza mvura iyoyo kana muti kwatiri kuita nderekuti kariba yakanga ichigenerata over 1000 megawatts akujenderesa between 200 and 350 saka it is this gap that customers are witnessing as load shedding nekuti pari zvino urongwa hwatirikuisa tinge tichiwana magetsi anobva kunze huchiriwe kuendera mberi taurana kwachipo chiri kuenderana mberi saka hatina inge tine magetsi ekunze pari zvino tine magetsi ari kubva kuchiteshi chiri chohange ende hwangei chiteshi chakakwakango yakati kwei kare saka tine dambudziko ekuti mishina yacho inenge ichifa saka ndiwo zvinhu zvezhinji zvekuita kuti
Senzira yekurerutsa dambudziko rekushaikwa kwemagetsi vagwasira vanoti kambani yavo ine urongwa hwekuwanisa vagari magetsi kwenguva shoma sezvo zvesa iri kukundikana kugaya magetsi anokwanira nyika
Stage 1 inotaura mavura yese magetsi anoenda asi anoenda makuseni kubva izvozvo na 5 kana 10 ozoenda futi pana 5 kana 10 taita dambudziko remagwenya edu anyway the country tinoenda pastage 2 inova yemagetsi anoenda pa 5 makuseni aidzora kana 10 manheru vanochinja zvese izvozvizvo macustomers edu anoziviswa mumaredio nomutv zvanga vachigona kuplana kuti mabasa avo vanoaita
chakaitwa swimming of the
earth. As mumwe mudzidzi pachinoi University of Technology wa David Manema avo vanogara kwaMutare vanotiwo kuenda kwemagetsi kurukanganisa zvakawanda zvinosanganisira kuti vamwe vana vechikoro vari kuenda vasina kugeza kudya uye kufa kwemidziyo yakaita semafiriji mazitovhu uye makombiyuta pamwe chete nekuora kwenyama nezvimwe zvinenge zvichida kugara zvakatonodzwa.
Ya zvino konzeresa zvakanyanya pakuti vanhu vanenge vatenga muriwo dzakati wandei vachiisa mafiriji dzinozogumisira dzaora ende hapana kuonomurasira muriwo.
Nyanzvi munyaya dzehupfumi dzinoti zesa iri kutadza kuwana magetsi kubva kukambani yeescom yekusouth africa nehcb yekumozambique sezvo iri kutadza kubhadhara chikwereti chemamiriyoni makumi manomwe emadhora ekuamerica. Hurumende kuburikidza negurukota rezvemhando dzemoto vafoshunichasi iri kuita hurukuro nemakambani aya kuitira kuti zesa ichitanga kukwereteswa mamwe magetsi kunyange hazvo isati yapedza kubhadhara chikwereti ichi. Kudzamara dambudziko remagetsi ragadziriswa vanhu vakawanda vakaita saamai Montero nemhuri yavo vacharamba vachirota manyakare apo vaimuka chirunguva vachiwana magetsi aripo vachiita zvose zvavanoda pasina chinovakanganisa. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lweda Moyo.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichinzwa zviri kutaurwa neveruzhinji pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika. Regai tiende kuvatsigiri vedu vepaFacebook page yedu yeVOA Shona tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Dara na Onias from Cape Town, South Africa. Tukumbirova munangagwa kwiza uye pamhepo tivakumbire mune zvakanaka tivataure navachamisa. Tachikumbiro kana vachamisa vachikwanisa kuti vauye na 8 ka tikwanise kuti titaure nao paya pamunotiisa chirongwa na 8-5-5. Tombotanga kutaura naivo vachamisa tinzwewo kusaidhi kwavo kuti vari kuona zvakamira sei kuti vaende vataurirane navamunangagwa.
Muri kutaurana anonzi Professor Mapendere, ndiri paUniversity of Western Cape, Cape Town. MuZimbabwe hatingi situation iripo ika inotoda kutoti vatungamiriri vemapato vasangana. Hatingi kutoti tikaona kuti vachamisa vakakwanisa zvavari kugara vachingotaura zvatinoona zvichitaurwa mumapepanhau nemaaudhio anenge vachibudisa kuti vanoda dialogue navamunangagwa rinova rinenge richimidia yetwa ne independent convener anonga achitaura asina kwaakarerekera. Zvikadaro hatingi zvinoita kuti nyika yedu ifambe zvakanaka.
Donzi Anderson Kaitiranda kuCape Town. Tichengetere muZimbabwe henanyando nevanity vichikwanisa kuti ingasunungure nyika kana kubatsira ikonomi zvanhu chose. At the same time hazviite against the NDC joinane nevanity because yangoitika kungowedzera lifespan yeZANU-PF because zvangoita zvekuti vakwanise kuwana another life again vachiisa NDC like what they did in 2013.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Vateereri, musakanganwe chirongwa chedu cheDiaspora Forum nasi paLive Talk. Apo jonga na Chris anenge achitaura nezviri kuitika kuSouth Africa uko mapurisa ari kurwisana nevanhu vanovazvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Sezvo nguva iri yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Banga reCommercial Bank of Zimbabwe kana kuti CBZ rotatarika kuwana mari dzakakweretwa nevamwe vanoita zvematongerwo enyika. Hurumende inoti ichiri kuferefeta kuti vaitaidza mara ava vakapambwa nevanhu vasingazivikanwe makore mana apfuura vari kupi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Praxidis Jeremiah kana kuti PJ munaudze isindebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lamukela kustudio 7 ngenjabulo enkulu ngolwesithathu umhlaka 7 Ncwabakazi 2019 ngoprofet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Mina ambona ukuthi ube ngumqondo omuhle ukuthi ukhulumende aqhathe iVictoria Consultants, ikampani ezabe ithengisa ikhoya lapha eZimbabwe. Lokhu sokuzakutsho ukuthi ukhulumende uzaphuma imali eningi ebhadala ikampani leyo.
Uhulumende weZimbabwe uselobelane isivumelwano lenkampani yakwele Australia eyeVictoria Consultants ukuthi amdingele imkambo yokuthengisela amalahle emazweni aseMpumalanga.
Umbali ofunekala kulapha eZimbabwe. Kuleka umbali omnene kakhulu, ifanele kuleka wathi le imkani kakhulu ukuthi inganqedisa ukuthi ivale isithetho lesi sithiwe ikwehluleka ukwezesa ukuthi yenze ukuthi abantu bathole umbali ngokwaneleyo.
Iningi lithi isivumelwano sikahulumende lenkampani yeSouth Africa ye-Eskom ukuthi ilethele eleZimbabwe amagetsi afika ku-400 megawatts viki zonke asisoze sincede kakhulu ngoba emalutshwane. Kuthi-ke kwele-South Africa khona ngale bekuyisiphithiphithi namhlanje edolobheni le-Johannesburg ngemva kokuba amapholisa egqagqele leli dolobho angena edinga impahla ukuthi zatholakala ngokungekho emthethweni, njalo bebopha labangela maphepha okuhlala khonale okusemthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende weZimbabwe uselobelane isivumelwano lenkampani yakwele Australia eyeVictoria Consultancy ukuthi amdingele imkambo yokuthengisela amalahle emazweni aseMpumalanga afana labo India, Japan lamanye ngenhloso yokutholisa ilizwe imali yakwamanye amazwe. Kodwa lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe libhekane lodubo lokusilela ukukhulu kwamandla kagetsi ngoba lisehluleka ukwemba amalahle eneleyo ukuphehlisa ugetsi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ele India ngelinye lamazwe asebenzisa amalahle amaningi ekuphekeni amandla kagetsi anela uZulu walelozwe. Ngomnyaka odluleyo lelozwe lithenge izigidi ezingama-52 zamathani, 52 million tons zamalahle. Ekhuluma emkhosini wokulotshwa kwalesi sivumelwano, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eleZimbabwe kumele lisebenzise ubungani balo le-India ukuze lithole amathuba entuthuko.
We have been asked for a call between the Prime Minister of India, His Excellency Prime Minister Modi.
Silobudlelwano obuhle lelizwe le-India kanye lomkhokheli walo uModi. Njalo sibona ilizwe le-India selilohlelo lwe-India Africa Forum lapho elikweledisa amabhiliyoni amadola emazweni e-Afrika. Kufanele sisebenzise lawo mathuba ukuze sithole imali ezenza sithuthukise amafekitali ethu.
Owakhathesi leZimbabwe liyemba amalahle amalutshwane aphakathi kwezigidi ezimbili kusiya kwezintathu zamathani, 2 to 3 million tons amalahle ngomnyaka. Lokhu kubangelwa ikusolakala kwemali yokutsha amankampani emba amalahle afaka lewange Colliery ehluleka ukuthenga imitshina ephucukileyo yokusebenzisa ukwemba amalahle amaningi. Umphathi ntambo wezemigodi uMnumzana Winston Chitando uthi uhulumende uqhashe iVictoria Consultancy ngenjongo yokwengezela imikambo yokuthengisela amalahle kwamanye amazwe.
Ilizwe le-India yilo elithenga amalahle amaningi emhlabeni. Ngomnyaka owedluleyo ithenge amalahle afika 52 million tons. Ukuthi kunyanga kamabasa ibisithenge amalahle afika 15 million tons. Sina njengelizwe besithengisela amanye amazwe amalahle amalutshwane. Isivumelana lesi sizayenza ukuthi iVictoria Consultants yenelise ukusithengisela amalahle yethu emazweni afana leIndia.
Lesi sivumelwano samukelwe ngabantu ngemizwa etshiyeneyo. Umnumzana Brian Dube sithi bekungaqhathekanga ukuthi uhulumende aqhathe inkampani yeVictoria Consultants ukudinga imikambo yokuthengisela amalahle ayo, ngoba umsebenzi okade ungenziwa lugatsha lukahulumende.
Mina ambona ukuthi ube ungumqondo omuhle ukuthi uhulumende aqhathe iVictoria Consultants, ikampani ezabe ithengisa ikhole lapha eZimbabwe. Lokhu sokuzakutsho ukuthi uhulumende uzaphuma imali eningi ebhadala ikampani le, ebhadala umsebenzi eminyade engakwanisa ukuziyenzela yena esebenzisa i-embassy yakhe ese-India, kumbeni i-Ministry of Mines ibingakwanisa ukuyenza khonoko.
Abanye baveze ukukhathazeka ngalesi sivumelwano besithi uhulumende ubengaqakathekisa ukuthengisela amanye amazwe amalahle njani lona ilizwe lisekunzimeni. Unkosikazi Fakile Moyo uthe ilizwe kumele liqale lembe amalahle enela abantu balo lingakacabangi ukuthengisela amanye amazwe.
Yazi udaba lolu vele lubuhlungu vele, mina kimi liyangikhathaza, liyangikakaza. Kabaqale belungise vele i-coal ekhona lana, beyilungise yenile, isi-supply isifakele nje lathi amagesi wazothi lathi sizibone njengelizwe. Lokhu ukuthi bayathengisela abanye abantu thina singakalungiseleleki, ayi akube ngcono.
Umsebenzi wokwemba amalahle ubhekane lenkinga eziningi ezifana lokusilela kwemali yokuthenga imitshina elohlonzi, isimo semisebenzi yokuthwala kwawo kungaba ngezimota loba ngololiwe. Owakhathesi ilizwe lenhlelo ezilishumi zokwemba amalahle esabelweni seMathebeleni North ezimelele ukuthola imali yokuthuthukisa lomsebenzi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Iningi lithi isivumelwano sikahulumende lenkampani yamandla kagesi yakwele South Africa i-Eskom ukuthi ilethele eleZimbabwe ugesi ugesi ofika ama-megawatts angamakhulu amane, 400 megawatts vi zonke, asisoze sincede kakhulu ngoba emalutshwane. Uhulumende uthi uzabe ebhadala ingxenye yesikweleti alaso ku-Eskom viki zonke. Njalo uxoxisana lenkampani ye-Hydro Kahora Basa eye-Mozambique ukubana athole usizo olufanayo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhubele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Walter Nsunungkuli Mbongolwane.
Kuzasebenza okwesikhathi esifitshane kodwa kuthiwa ngesikhathi siyazi ukuthi i-400 megawatts leyo ayeneli umbane ofunekala kulapha eZimbabwe. Funeka umbane omningi kakhulu. I-400 megawatts leyo imali kakhulu ukuthi ingancedisa ukuthi ivale isithetho lesi sithiwe ikwehluleka kwezesa ukuthi yenze ukuthi abantu bathole umbane ngokwaneleyo. Izakhona ukuthi ivuse amagesi mhlawumbe eHarare nakubulawayo kuphela, elinye eziyindawo zonke zilizizezaa zonke zimnyama. So lokhu kutho ukuthi i-400 megawatts ayeneli ukuthi ilayite imbali yonke efunekalayo kwele Zimbabwe. So yindlela nje abazama ngayo ukuthi bayabona ukuthi abantu sofika ekuphetheni ukuthi abantu bazogcina bengena emgwaqweni betshengisela ukuthi khona hhayi ilizwe elizivezelayo kaze libe khona. Layo i-South Africa iyazi ukuthi yayibapha le igesi ongaka, bazama ngazo zonke indlela ukuthi bevimbele abantu bezimbazwe bengaphumi. Ukathi yabona ukuthi sokusebenzeka njani ukuthi abantu bezimbazwe bacrosse iLimpopo bangene e-South Africa, ngoba isimo sisekhaya asisayenzi.
Yona i-Eskom njengenkampani iyenelisa yini umsebenzi khona ngapha kwele South Africa?
I-Eskom ivele iyehluleka ukunceda abantu base-South Africa. I-Eskom kuke kwabikwa nje kweviki ephelele ukuthi nayo iyenze ama-losses afika 20 billion rand this year. So okwenza ukuthi i-Eskom nayo iyehluleka ukuthi igcine ama-lights e-on kwele South Africa. Lokhu ukuthi bayathatha njalo bekuthengise omunye umbane ofake kwele Zimbabwe, yipolitics edlalayo. Bazama ngazo zonke indlela ukuthi
bavimbe abantu bezimbabwe ukuthi bengangenele South Africa ngoba becabanga ukuthi South Africa kungcono. Akula bungcono lapha South Africa ngoba siyazi ukuthi sokusebenze amalanga amalutshwana ukuthi i-Eskom layo ifike esimeni ukuthi abagesi azabevalwa zingakho lokhu kwenzakala kwezimbabwe.
Lo bekungumnumzana Walter Nsunungule Mpongolwane, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe. Uxoxele osandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. UZulu wakubulawayo uthi ulelungelo lokuthi aziswe lapho uhulumende eboleka izimali ngoba kunguye obhadala lezo zikweleti, ethi noma ngasiphi isikhathi ilizwe akumelanga lidlulise isilinganiso sokungamashumi ayisikhombisa ekhulwini i-70% yendleko kanye lokuqathaniswa kwemali ebuthaniswayo i-GDP. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
UZulu wakobulawayo labenhlangothi zonke zempilo bebethe gwaqa lamhlanje behlaziya ngodaba lwemali abathi luyinsindaba phendule okwamanje elizweni. Unkosikazi Tendai Bobo wenhlanganiso yeZimbabwe Coalition on Debt and Development uthi uhulumende uyephula amalungelo oluntu ngakwenzayo.
The issue here is that our government is not following a constitutional and legal procedures on how to borrow. Indaba ekhona lapha ukuthi uhulumende wethu kalandele amalungelo esisekelo sombuso lezinye indlela ezisemthethweni nxa lapho kubolekwa imali. Ngoba nanku uZulu kabuzwa, njalo nxa beboleka ababoleki bakhawule lapho okuthiwa isisekelo sombuso.
Unkosikazi Pretty Sithole osakhulayo uthi baphatheka kubi ngezikwelede zelizwe.
Sizwa silokuphatheka ngendlela engajabulisiyo ngoba uZulu kumele athintwe andubana izikwelede zenziwe njengoba ethintwa ngemva kokuba izinto sezithethwe. Uhulumende ulomlando wokunanzelela amalungelo oluntu ngokuthi uluntu uphathe kanjani, ngoba singakhangela namhlanje uZulu weZimbabwe umahlikilili usebuhlungwini ngendaba yezikweredi azibuza zona ukuthi zathathwa njani, zizabhatala njani. Ngiyakhuthaza uhulumende ukuthi ananzelele ama-rights abantu njalo ukuze abantu bahlale bemusapota ngaso sonke isikhathi.
Umnumzana Ben Ncube uthi bayathaba ukuthi idale lephalamende selingenele ukubana lincedise uZulu kulokhu okwenzakala elizweni.
So uhlupho esilalo ukuthi khona izikwelede lezi azi-oditwa. So mina ngijabulile ubana ke bakhulume ngendaba yokubana izimkhothi ikhankasela ubana i-Ministry of Finance i-audite lezo zikwelede ukuze singabi le situation efana laleyana eyokuthi saphiwa izikwelede ezenational airline eZimbabwe kwathiwa khona kumele irecapacitetwe, kodwa sananzelela ubana kule ndiza mthina ezathengwayo kodwa phambilini sezwa kuthiwa no zazingasathengelwanga. Sathola ubana iZimbabwe Airways yayingasoyelizwe.
Unkosikazi Melissa Nxumalo isakhamuzi sakobulawayo uthi kumele amasela abanjwe phambilini kungakwenziwa okunye.
Hayi, kungaqali kubanjwe kona laba abantu vele abatshontshayo kuqala elizweni. Singakaqali first sibuye ngokuthi singabhadala kanjani. Abantu abatshontshayo ngobani? Izinto kazi-audithwe ngendlela ezimele zi-audithwe ngakhona. Umuntu obanjiweyo kufuna ukuthi umuntu lo uyangaphi. Sikhuluma kathesi kule 15 billion eyahambayo. Asikwazi kathesi ukuthi ngaphi. 15 billion le isingakhona ukubhadala isikweletu zonke, but 15 billion ehambileyo. Ama minerals amayinwa ebaphuma boda imali ziyangena, zingena ngeforex, but sinezikwerede singawusisiyo njengama-citizens ukuthi imali yangona iyangaphi, ihamba lobani, iyenzani lapho ekhona.
UZulu wakobulawayo uveze ukukhathazeka ngendlela aphathwa ngayo, ukuthi bona abaziswa ngokwenzakalayo inkokheli esembusweni ichaphaza inotho ingadingi amacebo lembono yabo okungaphathisa ilizwe ukuthi liphume enkingeni elibhekane lazo. Loba bengathabanga bathi bazizwa belokuthokoza okuncane ngoba kulezinye inhlanganiso ezibakhangelayo njengomphakathi ezifana le-Public Policy Research Institute of Zimbabwe abayibo abaqoqela umhlangano owenzelwe e-Fidelity Life Center kobulawayo phansi kwendikimba ethi Zimbabwe's Debt Crisis and Its Implications to the Ordinary Citizens. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lengakhohla uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 lawe 157575 kilohertz ku shortwave. Ku Live Talk lamhlanje uhlelo Ole Diaspora Forum sikhangela ingxaba ngxoza eziqhamuke phakathi kwabasomabhizimusi bokuza asebehlala kwele South Africa lamapholisa awe Johannesburg. Iningi labo lingabe Zimbabwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithente echungweni lingene lani kuhlelo. Osomabhizimusi abakumsebenzi yemithi yokwelapha labakumsebenzi wezempilakahle otshiyeneyo basembukisweni owe International Health Expo owenzelwa eHarare ngenhloso yokwabelana ulwazi lwezempilakahle labantu ukuze bazwisise ngesimo sezempilakahle languncedo abangaluthola elizweni. Intethile zendaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Abamukampani laba che kwaqa eWild Geese Lodge ngaphandle nje kwedolobha leHarare etshengisa alakho kuZulu embukisweni o-International Health Expo. Unkosazana Thuthuzile Sisancube wenkampani ePendulum uthi batshengisa okutsheneyo kwezokwelapha ngenhloso yokutholisa abantu okuthengekayo.
We are striving to ensure that all prices in RTGS are competitive.
Inhloso yethu ukuthi intengo yethu ibe ngaphansi ngemali yama-RTGS. Intengo le inhle kakhulu, njalo le quality yemithi lempahla yethu ngeyaphezulu.
Babukisa abalakho ngaphansi kwendikimba ethi Your Health Matters. Bethi njalo basebenzelana le company SMD yakwele United Kingdom elefekithali ese-India elungisa abakuthengisayo eZimbabwe. UZulu kuleli ukhala ngentengo yemithi ephezulu okugcina kubachiya bengesenelisi. Unkosazana Dorin Chimufombo uchasisa abakulungisayo phansi kwenkampani yabo eye Varicam.
Today we have brought a product that we manufacture at Varicam, and this product can be bought over the counter.
Sithengisa imithi esiyilungisayo njenge Varicam. Abantu abanganelisa ukuthenga kungela ncwadi kadokotela yeprescription ukuthi abantu bayazi limithi esiyilungisa khonapha kwelakithi.
Umeli wemelike Zimbabwe umnumzana Brian Nichols utshele lumbukiso ukuthi ilizwe lakhe liyaqhubeka liphathisa umsebenzi wezempilakahle kunhlangothi ezitshiyeneyo phansi kwehlelo lwesikhwama ese-President's Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFAR.
PEPFAR funding to Zimbabwe has increased annually from $22 million per year in 2006.
Usekelo lwemali lwePEPFA eZimbabwe lwengezele iminyaka leminyaka kusukela kuzigidi ezingamachumi amabili lambili ngomnyaka ka-2006 kusiya kuzigidi ezilikhulu elilamachumi ayisikhombisa zamadola ngomnyaka ka-2009.
Uqhubeke ethi sifika phakathi laphakathi kwalonyaka lesi sikhwama bese siphathise eZimbabwe ngamadola edlula ibhiliyoni erodwa okwamanje. Emhlabeni jikelele ethi sebephathise abantu abedlula izigidi ezingamachumi amane 40.6 million abathola ama-antiretrovirals. Abenkampani First Mutual Health bebekhona labo bebukisa ngomsebenzi wabo o-medical aid ephansi kwehlelo oluthiwa Micromed Plan ohlawulisa ke amadola ayisithupha ama-RTGS nje kuphela ngenyanga, njalo elakho ukuhlanganisela ke lohlelo lomngcwabo. Amabhizimusi angene kulumbukiso ophela ngolwesine agoqela umasipala weHarare, iPendulum, First Mutual Life, Amtech, Varicam, Abe Health Services Board lamanye, njalo kulengcitshi ezikhuluma ngezempilakahle. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Bekuyisiphithiphithi namhlanje edolobheni leJohannesburg kwele South Africa ngemva kokuba amapholisa eqaqelele lelo dolobho angena edinga impahla abazithi zatholakala ngokungekho emthethweni njalo bebopha labangela maphepha loba ingwalo zokuhlala kwele South Africa okusemthethweni. Kubikwa kubotshwa abantu abedlula isikhombi abedlula amakhulu ayisikhombisa besetheswa icala lokungabi lamaphepha okuhlala kwele South Africa okusemthethweni. Lokhu kulandela ukuxotshaniswa okwenziwe amapholisa ngabokuza edolobheni leli ngeviki edlileyo. Isikhulumeli senhlanganiso yabokuza abavela kuzwekazi le-Africa behlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum, Mnumzana Vusi Moses Banda, utshele uChris Gander we-Studio 7 ukuthi izizalwane zakwele South Africa yizo ebesizilesikhathi zihlukuluza abokuza abagcine bephindisela ngeviki edluleyo.
Nomthetho ogunyaza amapolisa ukuthi aphule izivalwa ngene ezindlini zabantu uthi amapolisa angakwenza lokhu nxa kuphela umuntu ongaphakathi esetsheliwe ngamapolisa ukuthi vula wanqaba kumbe makuyukuthi kunento embi kakhulu eyenzakala ngaphakathi engakhoza ingozi ey'mpilweni zabantu. Ayikho ingozi isey'mpilweni zabantu ngoba bekungenabantu ey'tolo kanti futhi njalo nabanikazi bamashobhu vele bebengavulanga namhlanje besesaba lokho okwenzakala izolo. Kutho ukuthi amalungelo abantu aphethe ngendlela kumbe singathi ahlukunyezwe kakhulu namhlanje laba abanamaphepha abavele bathatha umuntu eyivele ihambela babuza ukuthi apha amaphepha akho bakhomba amapolisa abesethathwa afakwe emotweni kutho ukuthi nabo amalungelo abo ayabe ehambe aphathwa kabi ngoba nakhu phela kutho ukuthi umuntu wokuza nje lapha sokumele ukuthi noma unephepha elithi liyakugunyaza ukuthi ube khona ezweni lase-South Africa lelo phepha angisatsho lutho ngoba sokumele uphinde uthathwe futhi ususwe emsebenzini ngoba umthetho uthi umuntu wokuza kufuneka ukuthi ahambe ephethe incwadi emkhombayo ukuthi wakuphi ukuze angahlukunyezwa ngamaphoyisa. Pho ma umuntu ephethe incwadi aphinde ahlukunyezwe kuyabe sokufisha ukuthi lawo malungelo asephinde futhi njalo angahlonishwa.
Ye bangaki kahle kahle ababotshiweyo abadojiweyo ngamapholisa?
Sizwa kuthiwa inani labadojiweyo manje selingamakhulu angu-7 that is sisezwa manje siyaqiniseka ukuthi kulabadojiweyo about 700 of them.
Ye manje kubona labo abadojiweyo abeZimbabwe bengaba bangani?
Asikabi nesiqiniseko njengamanje kasazi ukuthi abadojiweyo ngabakuwaphi amazwe. Esikwaziyo nje esaqiniseke ngakho ukuthi abantu ababedojwa ngabantu bokudla indawo le esikhuluma ngayo ekudipi no-Troy no-Delvas no-Panfilak no-Small yindawo egcwala abantu abasuka emazweni ahlukeneyo ngoba kulapho kuthengwa khona iy'mpahla nabantu abasuka ngaphandle beza kuleyo ndawo bezothenga iy'mpahla abahamba bayozidayisa eZimbabwe. Siyazi kakhulu ukuthi abantu beZimbabwe baphila ngokudayisa iy'mpahla ema-flea market abazithenga lapha e-South Africa khulukazi lapha eGoli. So kungenzeka ukuthi inani labantu beZimbabwe abadojiweyo kulabo bantu liningi kakhulu ngoba abantu beZimbabwe bangabanye babantu abaningi kakhulu abangabobuza lapha e-South Africa.
Lixwayisa abavela eZimbabwe ukuthi benzeni ngalesi sikhathi sodubo lolo?
Namhlanje besibaxwayisa nje ukuthi abantu bahambele kude naleyo ndawo ngoba besibona nje ukuthi ngendlela namapolisa abesebenza ngayo sokungenzeka ukuthi kugcine sokuqale izimpi ngoba amapolisa bethi abantu uma bemile isibangana eside laphaya bebuka nje kuphela aqala ukubalanda ebakhombe ngazele zabo zamarabha bullets. Ubona ukuthi hawu abantu bayabuka nje kuphela ngoba bafuna ukwazi ukuthi kwenzakalani kodwa bese bexoshelwa kude. So besibaxwayisa ukuthi abangasondeli kuleyo ndawo iziphele lento eyenzakalayo ngoba into esesiyibona sibona ngathi amapolisa adinga ukuthi kube gcine sokunezimpi ngendlela abakhuluma ngayo nama bekhuluma ngabantu. So siyabaxwayisa abantu abayizona zeZimbabwe ukuthi abangadlaleli kule ndawo abadlalele kude noma kunezinto abazidingayo kuze kube khona ukuthula mhlawumbe mase kunokuthula bangahambela kuleyo ndawo. Kanti njalo-ke siyasho phela ukuthi njengoba isimo sisibi ngaka sixwayisa nje ukuthi abantu beZimbabwe bahlale bangayi kule ndawo ngoba into esiyibona yiyo leyo ukuthi kudingwa ukuthi kugcine kuthiwa abantu bokuza abanamthetho abalawuleki.
Mnumzana Vusi Moses Banda, isikhulumeli senhlanganiso yabokuza abavela izwekazi le-Africa behlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum, lapho-ke ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Kulamankampani aweZimbabwe alishumi lanhlanu asembukisweni weBotswana uxolo. Inkulungwane lenkulungwane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eBilitana bezithe gwaqa emcimbini weZimfest 2019 owenziwa minyaka yonke. Lo mkhosi ubuthanisa abantu bejabulela isiko lalapho abadabuka khona, begida behlanganiswa yikudla lomculo wasekhaya. uEzra Jesus Banda usethulela lolu daba.
Umcibilo uhlezi ukhalelwe ngabantu abaningi iminyaka yonke ngoba wenziwa ngesikhathi sokutshisa, njalo ke abantu bavame ukuya kuwo bezimuli izihlobo labangane. Lo nyaka wenzelwe kwelinye iplaza yaseduze ledorobheni leLondon eleColesdale. Abaculi abajabulise abantu bagoqela uThomas Mafumo, Wicked D, uBuzi Mhlanga, uEnzo Aisha, DJ Zinhle weSouth Africa, labanye abakobulawayo esebehlala eNgilandi. Uthungayi Tigray ngomunye wabo.
Iprogram eyalonyaka ibijabulisa kakhulu ngoba bakulabantu abasifazane abaningi ukwedlula iminyaka edluleyo. For the past years vele bekunzima ukuthi abafazi betholakale beheadliner or the support bengama supporting act. Bebu it was difficult to break through or to get linked up with ama slots, but even first lonyaka isikhumbulile.
Usisa senkosi ngomunye njalo wabaculi abakade bekhona, yena ufakazwa ngokujabula akwenzileyo.
Sikholisile kakhulu kakhulu kabanzi estejini lapha, abantu bebebaningi kade bezobukela abalandela imiculo yethu yabantu baseZimbabwe, labanye ababuyile bevele ekhaya eZimbabwe, labanye abavele behlala lapha.
UBuzi Mhlanga uthi kumele uqakathekiswe abaculi bonke beZimbabwe, kungabi le nketa bechabi.
Kuhle kakhulu ukuthi onkulunkulu uphefumele abantu bakini, but uyazi ukuthi kubuhlungu kodwa ngenye indlela ngakubanga ukuthi kubuhlungu ngoba kukhanya engazani thina abantu baseMathebeleland. It's like asiqakathekiswa kakhulu lapha kuZimfesi. Singabantu beZimbabwe, singabantu banye eZimbabwe, kulamaNdebele, kulamaShona, kulamaKhalanga, kulamaTonga, kulayo yonke imihlobo. Lathi sifuna ukuthi siqakathekise kumele fair treatment.
Abantu babuye kulomcimbi labo bafakazana injabulo ebekhona kulomcimbi, abanjengomnumzana Bekuthemba Fuyana.
Into engikholisa kakhulu, number one, mina njengomjida ngikholisa ukudla, ukudla beku-right. And i-organization yakhona idlula eminye iminyaka engike ngaba khona lapha. Iminyaka this year is everything is efficient.
Omnumzana Sipho Gumbo ohlala edorobheni leLondon uthi owalonyaka umcimbi weZimfesi ubuphambili.
Ezimfesi mbuye nonkosikazi labantwana, and this year iZimfesi ngithanda ivenue yangkhona. The farm is nice views, it's a different venue from last year. Ayikho kuma residential area, and ama queues etshwaleni this year is better and better entertainment and DJ.
Unkosazana Nomsa Mlilo simthole egida kumagama so uncane indawo.
Ngikholisa ama artists ukuperforma, ama DJs and all that, and everybody is just socializing and everything is just really organized.
Baqulo nje abantu abanye bahlangana bengabantu abacina nakudala, kwadliwa kwawoswa inyama, kwagidwa kwanathwa kungabizozwayo kumcimbi weZimfesi ka-2019. Silethemba abaqoqa lomcimbi iminyaka yonke bazabe lokhu bethuthukisa ukuhlelwa kwawo, ngoba walo nyaka abantu abaningi bebefakaza ukuthi ngempela ke ubumuhle. Kukanti-ke abaningi bebesola ukuthi-ke abaculi abavela-ke kwamanye amadorobha ikakhulu kuntuthu zethunqa bebebalutshwana. Ngakho bacela laba abaqoqayo ukuthi bafake lalabo-ke abavela kuntuthu zethunqa. Kukanti-ke imizila bemide yokuthenga utshwala okwenza ukuthi laba-ke abanathayo bakhale kakhulu. Ngimele Studio 7 maplazi neLondon, igama lami nguEzra Jesus Banda.
Bekukhanya ukuthi bekungabizwa ozwayo ngale ngaseLondon emcimbini weZimfest 2019. Siyabonga ke Ezra Jesus Banda. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje njengoba isikhathi singasazivumeli ukuba siqhubekele phambili. Igama lami uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.